Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 Chikunguru July 2021. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 34 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakazvipira kumapurisa pakati peusiku hwanezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 34 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, ukuwo vanhu 2,264 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave 819,058. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 569,699. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave 60,227. Vapora munyika vachiita 42,330. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakazvipira kumapurisa pakati peusiku hwanezuro pasati papfuura, vachitevedza mutemo zvichitevera kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakabva pamuzinda wavo kuNkandla mudunhu reKwaZulu-Natal nezuro manheru vachiperekedzwa nezvikakarara zvemotikari vachinozviisa mumaoko emapurisa kuitira kuti vatange kupika jeri pamhosva yavakawanikwa vainayo. Sangano reZuma Foundation ndiro rakatanga kuzivisa nezvedanho rainge ratorwa navaZuma, izvo zvazotsinirwa nemutauriri weSouth African Police Services Brigadier Vish Naidu. Kuzvipira kwavaZuma kuenda kujeri kunoitika mushure mokusagadzikana muSouth Africa zvichitevera mutongo wavakapiwa. VaZuma vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 6 mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yokuramba kuterera dare rakati vamiswe pamberi peZondo Commission iri kuferefeta huori hunonzi hwakaitika muhurumende kubva muna 2009 kusvika 2018, apo vaZuma vaive mutungamiri weSouth Africa. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachishanda sagweta muSouth Africa vaCrispin Machingura vaudza Studio 7 kuti vaZuma vakaita zvakanaka kuzvipira kumapurisa nekuti zvinoratidza nyika yose kuti vanoremekedza mitemo yenyika. VaMachingura vati izvi zvichabatsira vaZuma kuti vanzwirwe tsitsi uye kuti vakwanise kupiwa mikana inopiwa vasungwa yekudzikisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 mumajeri. Asi vaMachingura vati havaoni vaZuma vachigara mujeri kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti mutungamiri wenyika Cyril Ramaphosa vacharegerera vaZuma.
Izvi chini chakanaka ndingati pamusana dekuti kana uchayoka pandika mbatara niweso ndirapura ndakati rukudzo kumutemo chini chakanaka ndakato suggesta kuti dai vazvipira kumahoko emapurisa kuti tisave nemhirizho ngamunyika kunyangwe pavaenda panga paine vanhu pagedhi repamba pavo asi chandafarira zvangu kupfuura zvimwe zvese ndechekuti vaenda nekuda kwavo pasina kusungwa pasina mapurisa
munofunga kuti zvavakaita izvi zvichavabatsira here panyaya yavo
zvinovabatsira nokuti iko zvinezvi wakatarisa tanonoka pane tano akatorwa nehurumende kuti ipe vasungwa vese vari mumajere yandingati chidzikiso chemutongo wavo pamusaka pecovid pamusoro pecovid pane chimwe zvidzikiswa zviviri zviri kupiwa munhu wese ari kubatwa nemhosva iko zvinezvi now nokuti vazuma vasungwa iko zvino tinotarisira kuti vatambire zvidzikiswa zviviri izvi saizvozvo handifunge kuti vanosevha 15 months dzese dzakakwana handifunge kudaro zvinodzikiswa zvikuru
munotarisirei kubva panapa takatarisa kwatiri kuenda uko
kunyange zvazvo zvakadaro ndichatarisira kuti chitarisiro changu chekuti pachaita chimwe chidzikiso chinobva kuna president iye anoziva sepresidential pardon ndinoitarisira futi kuti inge ichiitika iyoyo nokuti unoona nemaitikiro aita zvino hazvisi zvinhu zvekutanga munyika muno mapana mutungamiri or aimbove mutungamiri wehurumende akaendeswa kujere saka ndikutarisira kuti zvese izvo zvinge zviri mugwara asi kuenda kwavo kwapa chidzidzo chakanaka kune munhu wese tese takaenzana paberi pedare
ini hangu somutorere nhau ndikatarisa sure kwatakabva uku kana tikatarisa sure kwese uku kwakabva vazuma vagara vari munhu unongoita zvinhu nguva yekupedzisira vachimboramba kuita zvavanofanira kuita zvinenge zvichidiwa navanhu kana kuti zvinenge zvichidiwa nehurumende vozoti pokupedzisira manje kuda vanenge vaona kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka vobva vabvuma chii chamungatitaura pamusoro pemunhu unonzi Jacob Zuma kana tasvika panyaya dzakadaridzi
unoona tinononoka chinoitika kazhinji kazhinji ndechekuti pese panopiwa mutongo kana kuti paunonzi uende kudare redzimhosva hachisi chinhu chaunofarira kuti uite pache zvako usina chisungiro chinokumanikidza kuti uite izvozvo hazvisi nyore kuti uti ndiri kuzvipira kuti ndinosevha jail term kwete hazvisi nyore kuti uende pamberi pematare edzimhosva kuti ubvunzwe mibvunzo inopikisa kazhinji inowanzoratidza zviya zvatinoti mashortfall nechirungu paunhu hwako saka izvozvo ndozvinokonzera kuti munhu wese anonzi aende kujeri anonzi aende pamberi pedare anoenda achizvuva makumbo acho saka kuzvuva makumbo avo kuenda kukoti kuzvuva makumbo avo kuenda kujeri hakundishanise zvinhu zvatinogara tichisangana nazvo nguva dzose dzose asi chandafarira kupfuura zvese ndechokuti vaenda nekuda kwavo vasina kusungwa izvi zvinoratidza kuti mune ramangwana chero inini munhu zvake cherowo vamwe vanhu pache zvavo vachautora semuenzaniso wekuti ngatienzanisei zvakaita chokwadi munhu anenge asingadi asi vasarudza kutevera mutemo chinove chinhu chakanaka
avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vachishanda muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe iri kutarisirwa nhasi kutambira nhomba yeCOVID-19 mamiriyoni maviri apo huwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira zvinotyisa bazi rezveutano rinoti riri kutarisira kuti nhomba iyi ichapinda munyika nepanhandare yeRobert Gabriel Mugabe International nguva dzemasikati hurumende iyo iri kushandisa nhomba kubva kuChina, Russia neIndia inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti idzivirire kupararira kwechirwere cheCOVID-19 mukuzeya nyaya yokupararira kwechirwere checovid-19 nenyaya yenhomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike.
Isu sesangano recommunity working group on health, mabasa edu maringe nechirwere checovid-19 akanonangana nenhau yekupa dzidziso nechenjedzo, tichinyanyo tarisa kusevenza vaya vatingati macommunity health workers, vanova vashandi vezveutano vanogara munharaunda, vanogara mucommunity.
Kuzvikoro tirikuonawo kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya, kunyangwe hazvo hurumende yakambopa kurudziro yekuti vadzidzisi vakawanda vange vachibayiwa nhomba. Muri kushandawo sei nevemuzvikora?
Tiri kusenzawo zvekare neyatinoti maschool health coordinators, avo vanobva muzvikoro. Asi muzvikoro imomo tinenge tichibatawo zvekare nevanonzi maschool inspectors nevamwe vashandi vemuzvikoro, avo vatinezenge tichitarisira kuti vanezenge vachiti kana vadzokera kuzvikoro vonopawo dzidziso kungave kuvana vechikoro nevamwe vadzidzisi. Macommunity health workers vanobva munharaunda, saka kana vawanawo zvekare dzidziso vanezenge vachiparidzirawo mashoko munharaunda yavanogara. Saka takatarisana nemabasa edu edzidziso iwawo, tiri kuonawo zvekare kuti sesangano zuva nezuva, zuva roga roga, tiri kupawo zvekare atingati maupdates aya.
Ndeye aya mungatsanangura?
Angave ari maupdates maringe nekuwanikwa kwenhomba, kuti zuva rino ranhasi nhomba iri kuwanika kupi, kungave muri muHarare, kwaMutare, kumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, kuitira kuti veruzhinji vaya vanenge vakasununguka kuda kunobayiwa vange vachikwanisa kufamba vachienda kunzvimbo idzodzo, vachinokwanisa kuwana kubayiwa. Tichisenzawo zvekare tiri munharaunda, tinenge tichifambawo zvekare nedzimotokari dziya dzinenge dziine maloud speaker.
Munenge muchiita sei apa uye chinangwa ndechei?
Tichishambadzawo mashoko kune vanhu veruzhinji, kuitira kuti vange vachidzidzawo maringe nezvechirwere checovid-19. Takabatanawo zvekare neatinoti macommunity radio stations, uko tinenge tichishambadzawo mashoko kune veruzhinji kuitira kuti dzidziso maringe nezvechirwere checovid-19 inge ichifamba kunzvimbo dzakasiyana siyana. Mukatarisa kudhorobha reChitungwiza, ndo kwatakatanga nako kuisawo billboard redu hombe iro riri kupawo dzidziso. Takatarisanawo zvekare nenhau yechirwere ichochi checovid-19, angava ari maguidelines aya anotarirwa neWHO kuti vanhu vange vachitevedzera, zvekupfekwa kwemamaski, kugara madaranganwa, kugeza maoko. Touyawo zvekare nekukurudzira kuti vaya vanenge vakakodzera kuti vange vachibayiwa nhomba yecovid-19 vange vachiendawo havo kunowana vachinobayiwa.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakatanga nezuro kudira mumabanga mari itsva yebepa yemadhora makumi mashanu iyo yakaziviswa nezvayo nemuvhuro. Banga guru iri rinoti mari iyi yakaparurwa kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 196 wegore ra2021 uye richaisa mumabanga mari inoita mazana matatu nemakumi matanhatu emamiriyoni emadhora emunyika kuti inge ichishandiswa. Mabhanga ose aitarisirwa kutanga kutora mari iyi kubva kuReserve Bank of Zimbabwe kutanga nezuro. asi nyanzvi imwe nezveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo riri danho rakanaka rekuti mari iyi ivepo sezvo yakareruka pakutakura pachaita dambudziko rekuti mitengo yezvinhu ikwire vakuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti Reserve Bank of Zimbabwe yaifanira kutanga yamirira kuti inflation iyo vanoti yave kukwira zvakare itange yadzikira.
Sezvo nhau yeinflation yanga yakutinetsei ichikwira taitanga tambomira nekuti zvazvinoreva ndezvekuti chaiita 10-20 bond chinenge chaakuteerawo mari iyoyo muchaona ma-20 bond iwawo nema-10 akutotanga kushayira mashayikiro akaita ma-$5 nema-$2.
Saka neimwe nzira muri kuti here idanho rakaipa rekuti pange pachiiswa mari hombei?
Handioni ranga riri danho renguva inei. Zvinhu zvavanga vakagara vakataura kuti vachazoda kuita zvokunza $50 ne-$100. Asi nekukwira kwangu kwakuita mutengo zvichabatsiridzawo kana kusesekedzawo pakukwira kwemutengo iwowo nekuti zvinenge zvaakuitika manhu ndezvekuti vanhu vese vakuda kuti vachishandisa $50 ndo inenge yamari diki pane dzise nekuti ndo inenge iriitwa ndo inenge yakati wandei. Kwaitawo kuti mumabhanga umu vanhu vachiri kutora 2000 ana TDS pavhiki mutobva chaatava uri kuita 70 bond pazuva kubva kunogara vazhinji vachipinda muguta. Saka zvotoreva kuti mari zhinji ichaperera mumuchovha imomo nemunedzivo nzvimbo dzakadaro dzavanenge vachitenga zvinhu zvidoko zvidoko.
Tinonzwa kuti zvikonzero zvakaita kuti pange pachiiswa mari hombei inyaya yekuti mari dzitakurike. Saka dambudziko iroro harizogadzirisika here?
Ingangotakurika hayo ndizvozvo kuti tinenge tisingachatakure mari dzakawanda. Pataitakura ma-$20 ari 100 takutakurawo ma-$50 ari 40. Asi zvazvinoreva ndezvekuti mitengo ichatevera mari iyi ndo zvinowanza kuitika. Saka inflation iya iri kuda kuti idzikiswe nearab inflation iya iri kuda kuti idzikiswe negurukota rezvemari. Zvavaita izvi zvinokwanisa kuti inflation iyo itore nguva kudzika nekuti isu tinoziva kuti kuinflation zvinoreva kukwira kwemitengo iri kuteera zvinhu zviri kushomeka. Ndo zvinoreva inflation kana tichiiturikira. Saka mitengo ichakwira zvinhu zvicharamba zvishomeka. Zvoreva kuti inflation yavari kuda kuedza kudzikisa yavanga vachizopemberera kuti yadzika ichatanga futi kukwira panyowani.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com inoti mapurisa azivisa kuti vanhu vakafa patsaona mumugwagwa unobva kuzvishabane uchienda kumasvingo vave 22, zvinoreva kuti pasara munhu mumwe chete akararama njodzi iyi. Ukuvo Chronicle rinoti vanhu vatatu vakafa, vamwe 17 vakakuvara nezuro mutsauna yakaitika mumugwagwa uri pakati peBulawayo neHwange. Vanhu ava vakange vari mumotikari yeToyota Granvia yakaputika tai, sezvakaitawo iyo Granvia yakauraya vanhu 12 nemusi wemuvhuro. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani vateereri, toda kutaura nenyaya yemurume uyo anonzi Takavafira Joe uyo ari kuti kwanzi hurumende iri kumanikidza vashandi kuti vandobaiwa nhomba. Hakusiri kuti kumanikidza asi kuti kuchengetedza upenyu hwavo. Ivo vanorambirei? Ndo vanodo kuramba vakachengeta chirwerere cheCOVID-19. Vanorambirei kuenda kundobayiwa ivo vari vashandi? Saka vanorevo kuti ko vanhu vese vakabaiwa ivo vochisara vaine chirwere, vechisara vechitapurira vanhu zvirwere here. Mashoko asina kunaka iwavo. Murume uyu ngaatonyatsokudzidziswa, haazivi zvaanotaura. Hatidi kuti vanhu vafe nechirwere. Kana iye achida kuti afe, iye ega ngaasare asina kubayiwa.
Makadi makadi paAmerica pana Mavelas Mhlanganya nana ningava vanzana tanonoka wandi nechikwata chavo chose. Ndine mubvunzo mumwe chete uri kundinetsa mupfungwa dzangu. Paperwork zeki kana chikontrolwa negovernment. Government yacho ichikontrolwa neZANU-PF. Ndepapi patichazoita election yekuti vanozobvuma kuti tadyiwa. Ndiana angabvume kugadzirira paperwork inozomubvisa. Ipapo ndine mubvunzo napo kunyepa. Zvatikangoita ndezvekuti handi kunovhota takawanda, takawanda. Then kana tapedza kuvhota, maresults aitwa rigged. Tomira todefenda vhoti yedu. Zvatiri kukumbira ndezvekuti munhu wese anofanira kuenda unogara pastreet. Business romira, tovhara rodhi, masoja tina basa nao kana vakapura kana vakaita sei. Ndonoizi yachiyo yekutodefenda vhoti iyoyo. Let's stand up as Zimbabweans because kuri kubiwa tagwirei honai ane makambani 41 ari kuburitsa mari munyika. President vakakomberedzwa nembavha avo vamunangagwa avo, asi ndivo vakanongedza vamugabe kuti vakatenderedzwa nembavha.
Makadengo machinda estudio 7, makadenye muri muWashington DC. Hati nezvekuti ndedza izvozvo kuti zvese zviri kunetsa munyika zvokuti chirwere zvinopedzwa nokugadzika vanhu mudzimba yekarova zvinopedzwa nokunamata. Pezvo kuno kuZimbabwe kuno kutonzi vanhu musaenda kumachechi but kubvumizwa chechi 1. Chazivi kuti chechi 1 ndoyega here marange inogona kuziva Mwari kana kuti hei panopaga hapasina kujeka ipapo. Mabhora ari kunzi ari kutambwa chibhadhu chechi chechi yekuna Mwari chekutonzika imiri. Apa patinetsa apa vanajongana naTomas apa hapachanakidzi bapa. Ndikutaura zvakandiri mubhoero.
Ndinokwazisai vashamarari pamwe chete nevatereri weStudio 7. Ndiri kutaurawo ndiri pano paClerksdorp muSouth Africa. Ndine urombo nehama dzedu dziri kusapota hurumende iri kutonga panguva ine. Mushure mekunge pano tese tichiona naivo vachionawo neudzvanyiriri huripo, ndiregererei, handisi kutuka asi ndiri kutaura chokwadi ndochiripo. Chokuti ngatinyatsoteereresei, hazvina basa kuti uri weZANU PF, hazvina basa kuti uri weMDC, hazvina basa kuti uri weparty ipi. ZANU PF mamirira iri panguva ine, kubvira panguva yayakabva hurumende yaitungamirwa naMugabe. Zvakafanana nekoko yatainwa iri mugrazi, muwater glass, nduma tainwira. Yakangochinjwa koko iya ikaiswa mukapu yezenge. Aichinje koko inoramba ingori koko. Zvimwe chete nyango kaita sei no inenge yachinja ikapu chete ndozvakaitika. Ndatiendei pamatongero ari kuitika. Onai kuti zvokutonga kwacho kwandokutaura ndichizovamboita havasi kuona kana kunzwisisa. Vari kungochinjana vachiti kwangu kwangu, kwangu kwangu, ndo nyaya iripo. Vachinjana vachiti hakwangu kwangu. Minista ari kungochinja, opuwa basa iri, opuwa basa iri, opuwa basa iri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Ichokwadi kuti isu hatina kwatakarerekera. Tinoedza kushandisa maaudio enyu, asi chinonesa ndechekuti mazhinji acho haanyanyi kunzwikwa. Ndapota vedwe, taurai nemanzwi ari pamusoro. Tiri kuedza kugadzirisa nyaya iyi, asi tinodavo rubatsiro rwenyu. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vamhangarira makambani eFacebook, Twitter, Instagram, Google nemamwe esocial media. VaTrump vanoti kodzero dzavo Zaka chorwa mushiri mokunge wavarirwa mukana wekunyora pa social media izi. Makambani aya anoti va Trump vanoparidza zvemanyepo zviri kukonzera kusawirirana kwevanhu munyika. Va Trump vanoti kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda dziri kumbunyikidzwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu va Kenneth Masie vanoti chinhu chikuru panyaya iyi ndechekuti matare edzimhosva abudise pachena mashandiro anofanirwa kuitwa nemakambani akaita seaya.
Newspaper achitaura kuti vaTrump vakaendesa nyaya yavo kumatare yekudzingwa kwavakaitwa pamaplatforms eTwitter, Facebook neGoogle.
Chii chakakonzera kuti vaTrump vasvike pakurambidzwa kushandisa makambani esocial media aya?
Kudzingwa kana kubhanwa kwavakaitwa nemasangano ayo kakauya vaTrump vaposta vachitaura nezvekubiwa kwemaelections. Kunonzi vaTrump vaireva nhema vachispreada yatingati pachirungu falsehoods dzakaitisa kuti vanhu vazoungana vachienda kuWashington DC kuCapitol kwakazoonekwa kuchifa vanhu vakawanda kuchikuvara zvekare vanhu vakawanda macongressmen vachidawo zvekare vachida kuatakwa nevanhu. Saka kunzi ivo vaTrump vakashandisa maplatform avo vana Facebook, Google neTwitter kufambisa mashoko aya asina kunaka. Ndosaka vakabva vazosuspendwa vakazodzingwa pamaplatform aya.
Ivo makambani aya anomanikidzwa kuita zvinodiwa navaTrump here sezvo ari atinoti maprivate companies?
Saka ivo vaTrump vari kutaura kuti nyaya yavo yekudzingwa iyoyi inokanganisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo muno muAmerica yatingati First Amendment. Uyezve ivo vari kutaura kuti kudzingwa kwavakaita vangasingafaniri kuva vachidzingwa vachimbunyikidzwa pakutaura kwavo nekuti vane kodzero yokutaura zvavanoda kutaura. Ende uyezve vari kutaura zvakare kuti pane kakusarura kakaitika ipapo kekuti ivo ndivo vega vakadzingwa, but panewo vamwe vanombopostawo vasingadzingwi. Saka vari kutaura futi nyaya dzokusarura ipapo. Saka ivo zvekare munyaya yavo vari kutaura kuti mutemo unowanzoprotekta atingati matech giants akaita sana Facebook nana Twitter unonzi 1996 Communications Decency Act. Iwo unotaura kuti masangano iyaya haana yatingati liability yezvinhu zvinopostwa nevanhu vavo pamaplatform, and uyezve ane kodzero zvekare yekusensa kana kuti kubvisa zvimwe zvinhu zvinenge zvakapostwa pamaplatform avo nekumisawo kuselekta vanhu vaanokwanisa kubvisa futi pamaplatform avo. Ivo vatamba kuti mutemo uyu haunyanyi uenderana nebumbiro remutemo, and uyezve unofanirwa kuitwa struck down kana kubviswa mumabhuku emutemo.
Sekuona kwenyu Mr. Masie, munoona vaTrump vachibudirira panyaya yavo iyi here?
Ndinoona vaTrump vachienda nenyaya yavo yakaita sezvayakaita. Kuti vachabudirira here pari zvino handingakwanisi kutaura kuti uye vakabudirira zvakadii, because handisati taona kuti iwo maarguments avo akasimba zvakadii pamutemo. But semaverengero atikuitawo semagweta inyaya yekuti nyaya yakadai so haizi nyaya yanyuwani yakamboinza pamatare edzimhosva. Inyaya dzimwe dzakambouya dzichida kuchallengawo dzichitaura nyaya yemafirst amendment rights dzichichallengawo mutemo dzisina kubudirira.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare neStudio 7 kuTexas. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 34 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakazvipira kumapurisa pakati peusiku hwane zuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini tanonoka wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.